Vafaka zipanya hii vanoti mutikiti vavakoli ni makore pamwene mwe mshandi mkuru we pachipatara che Parktown Hospital apo pakasungirwa chikore natakawira vasi Stuart Ephraim vataza kuya kudare vasina kuziisa dare izvo zvaita kuti mutongi panyaya iyi amai kudzai hove vapi masamanisi ekuti vaviri ava vasungwe nemhosva yekuzvidza dare kana kuti mawarrant of arrest pachirungu zvaitwa nevafakazi izvi zvatadzisa kuti nyaya iyi ienderere mberi uye yave kutarisirwa kuenderera mberi musi wa 29 Chikunguru gweta rachikore natakawira vapaida moyo saurombe vaudza Studio 7 kuti vauya vakagadzirira nhasi asi hapana chafamba sezvo vafakazi vange vasipo
tanga takatanga kukunduruta kurisa kana kuti fakazi witness wekutanga saka patatuka kuti tikontinue neprocess iyoyo mukati mezvara nhasi taudzwa kunzi vafakazi vose vari vaviri panyaya iyoyi vamupurisa nevekuchipatara havasundwa pamushe saka state yakumbira iyo kuti tipostpone mhaka iyi kusvika musi wa29 July takamirira kuti vapore tozodzoka nyaya iyo kontinue
chikore natakawira vakasungwa musi wa22 Chivabvu kuParktown Hospital vachinzi vainge vapinda muchipatara ichi zvisina mvumo vainzi vaida kunoita hurukuro sevatori venhau namuzvare Johana Mamombe muzvare Netsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri vanhu venhengo dzeMDC Alliance avo vanoti vakapambwa vakashungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori asi hurumende iri kuramba kuti vatatu ava vakapambwa vaviri ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatava nemwoyo vati kunyange hazvo vasingapinde panhanganyaya dzematare vanoshushikana kuti vatori venhau vanoramba vachishungurudzwa panguva ino kunyange hazvo vari vamwe vevashandi vanoita basa rakakosha panguva ino yedenda recovid-19
izvi zvinovhiringa zviga zvedu zvebunzo remutemo section 61 uyezve zvinovhiringa kuparurwa kwakaitwa nematare edzimhosva achitaura kuti mapurisa anga asavhiringe vatape nhau kana aita basa ravo zvovhiringa zvakare zvidanho zvakatorwa nehurumende yenyika yezimbabwe kuburikidza nebazi rekupepetwa kwemashoko vachiti ivo vatapi venhau vanoita basa rakakosha munguva yekurwisana nedenda iri zvavanoti ivo nechirumbi essential services
vamwe vaudza Studio 7 kuti sezvo hurumende iri kuronga kusimbaradza urongwa hwekudzivirira kupararira kwecovid-19 vanotyira kuti zvinogona kuwedzera kushungurudzwa kwevatori venhau munyika
izvi zvinoti paisu semisa Zimbabwe kutya kuona kuti hurumende ikange yatora danho iri ivo vatapi venhau vachimbunyikidzwa zvakadai pakati sungunukei zvazvinoreva ndezvekuti vatapi venhau vanenge vadzokera kunhamo yefodya yekuti uku inopiswa uku inokakatwa nemuromo tichitaura isu semisa Zimbabwe tinoti hurumende ngaive nenguva dzose ichisimudzira mabatswa ekutapwa kwenhau nekuti ndo zvimwe zvezvimwe zvinogadzirisa kurwisa kwakanyanya kwedenda radai kutekeshera pasi rose covid-19
munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vaudza Studio 7 kuti havangatauri nezvenyaya dziri pamberi pematare uye vachataura nezvadzo chete kana dzichinge dzapera kumatare pane vatapi venhau vanodarika 16 vakasungwa kubvira pavharwa nyika nekuda kwecovid-19 muna kurume vatapi ava vanosanganisira mutori wenhau westudio 7 anoshandira kumasvingo Godfrey Mutimba uyo akasungwa kutanga kwemwedzi uno achipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika uye anotarisirwa kumiswa pamberi pedare nguva ipi zvayo Mutimba aiita basa rake uye akatobudisa magwaro ake ebasa apo akasungwa nemapurisa Kobate Bridge mutori wenhau wenewsday Rex Mpisa pamwe neanotengesa mapepanhau kuzimpepers Charles Marerwa vari kutongwa nemhosva yekuti vakatyora mutemo une chekuita nekudzivirira kupararira kwecovid-19 kunyange hazvo bazi rekubudiswa kwemashoko nedare repamusoro zvakati vatori venhau vanobvumirwa kushanda panguva ino nyika yakavharwa sezvo vachiita basa rakakosha kuchinhoi mumwe mutori wenhau westudio 7 Nunurai Jena ari pamberi pematare nekuda kwemhosva imwe cheteyo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.